That's why you like that.
Yeah. Mafia.
Yeah. Still my ears, what's up? Yeah. Yanzo chi bando nantine kamwe ka chick ka fine shit ka yellow kuitange bumblebee. Anyways I'm here da pindira kuzo faisa diri gangsta madi how's it gangsta kana usina skir zao ya bandiri zichigazi chande chikichidzira nda kana tense as if jaya was never here kudare koko ancha kwate wanga ndina fear kwave kudara kutika vanhu kuno to feel a weird kwave kudara musikuzvona muri history ini I'm soon to be discovered diri mystery chero mukaya muri 100 muri 50 notice yandiri gorilla ndiri beastie kwave kudara musikuzvona muri history ini I'm soon to be discovered ndiri mystery chero mukaya muri 100 muri 50 notice yandiri gorilla ndiri beastie kwave kudara you know size ainini nomo ndiri alert shiko ndakuchimhanya cheko they know I own the circle hanzi washita circle don't kiss and tell casual musangovhare meso chinge motenda jeso it's him and all your efforts chitate vira vira chofamba chisina petrol kuvenga zvenyu but tese tiri pama survivors you take it serious wango feel as you were says pane masini life and aka realize it took me long but discovered kuti paunengwa baiza bano kujaja zvekudaro and you be like aika and paunonanga nisa paya uchiti unengwa nisa they find my errors pa masina unengwa nyatso nisa wobva wa make sure that ndakazvi baiza baiza but we be 10 steps front tinge takazvi tenza tichi wedzera kuita max tova minimizer kwave kudara musikuzvona muri history and I'm soon to be discovered ndiri mystery chero mukaya muri 100 muri 50 notice yandiri gorilla ndiri beastie kwave kudara musikuzvona muri history and I'm soon to be discovered ndiri mystery chero mukaya muri 100 muri 50 notice yandiri gorilla ndiri beastie yeah. Yeah. Pa 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 pa. Yeah.
Yeah.